Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri zvitatsiri 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO vaGilbert Hongbo vanopeta rwendo rwavo muZimbabwe vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola kwemazuva matatu vanosangana nemutungamiri wenyika iye vaJoao Lourenco. European Union kuburikidza nebasi rayo rehumanitarian aid department inozivisa nezvehurongwa hwekuwedzera mari iri kubatsira Zimbabwe kurwisana nedambudziko renzara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO vaGilbert Hongbo vapeta rwendo rwavo muZimbabwe nhasi vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo navaMnangagwa, vaHongbo vati nyaya huru yavataura navaMnangagwa ndeyekuti kunyange hazvo mari yemuno yeZimbabwe Gold yakatsigirwa negoridhe, inofanira kudzikamiswa kuti isimbe kuitira kuti vashandi vakwanise kuishandisa ichitambirwawo nyore.
We need to continue making progress in stabilizing.
Tichitaura nyaya yekuti snake inofanira kusimbaratswa kuti isarambe ichiomesera vashandi uye kuti ikwanise kutenga pamwe nekuti vevabhizimusi vanofanira kupiwa mukana wekuwana mari yekunze kuti vakwanise kuita mabasa avo.
Vati vafara kuti vaMnangagwa vatambira izvi vakati ndosaka nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi dziri kuitwa pasi petripartite negotiating forum. VaHongbo vativo vaMnangagwa vavaudza kuti masangano akaita seILO asapindira munyaya dzekuhlidzana nedzimwe nyika. Sakaita sezvirango zvavati ivo vaMnangagwa zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika, vachiti nyika iri kugadzirisa nyaya iyi.
Head of state has insisted on a lot about the fact that
masangano anomirira nyika dzakawanda pasi rese akaita seILO ngaarege kupindira munyaya dzezvirango asiye nyika ichigadzirisa nyaya iyi yega.
Vati vavimbisa vaMnangagwa kuti vachaita basa ravo sezvakatarwa mubumbiro reILO uye vanoda kuramba vaine ukama neZimbabwe. VaHongbo vati vaziyawo nyaya yekuti vashandi vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mabasa kunze, vachiti hapana chakashata kuita izvi asi panoda kuti zviitwe zvakarongeka kuitira kuti nyika ibatsirike. Vati Zimbabwe iri kuwana mari yakawanda kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kushanda kunze kwenyika. VaHongbo avo vakasvika munyika nemusi wesvondo vakasangana negurukota revashandi, masangano anomirira vashandi nevashandirwi, vachinzwa zvichemo zvavo izvo vatura kumutungamiri wenyika nhasi. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa avo vange vari muchikwata chavaHongbo chanoona vaMnangagwa kuState House. Vaudza Studio 7 kuti vafara kuti vaHongbo vasvitsa zvichemo zvavo zvese kuna vaMnangagwa.
Vane simba rekugadzira maproblem edu ndivo vanotonga nyika inoiyi. There is a general rule, what you can only do is to eat impetus on my issues that we raise. Current instability nekusakwana kwemihoro yevashandi, victimization ye trade union leadership, implementation ILO Commission of Inquiry report.
Asi vamunangagwa havana kutaura nevatori venavo mushure memusangano wavaita nemukuru weILO. Asi mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasina kupiwa mukana wekusangana navahungbo vange vakasvitsa zvichemo zvavo kuILO.
Tinofara seatus kuti takatagara takaendesa nhona dzedu kuILO tichinyanyochema nenyaya yekushungurudzwa kwatinoitwa nehurumende yezimbabwe kuendeswa kumatare tisina mhosva dzatapara kutsipa mabasa nezvimwe zvakadaro. Nyaya idzi dzichiri kuramba dzichizeyewa ende tiri kumirira mukana wekuti tinge tichigara pamwe pasi nehurumende sezvo iriyo yakazokumbira kuti nyaya idzi tidzigadzirise nenhaurirano.
Vemabhizimisi munyika havasi kufarawo nenyaya yekuti vari kushaya mari yekunze kwenyika yekushandisa mubasa ravo, uyewo magetsi ari kuenda kwenguva refu, izvo zvave kukanganisa basa ravo. Nezuro gurukota rezvevashandi vajulai mwoyo vakati hurumende yakakoka vahungbo kuti vazoona mashandiro anoita hurumende vashandi nevemabhizimisi, vachiti pane dzimwe nyaya dzinomhanyarwa kuILO dzisiri dzechokwadi. ILO iri kukurudzira hurumende, vashandi nevemabhizimisi kuti vataurirane nekushanda pamwe chete, sezvo ichiti kupokana kwavo kunogona kukonzera kusagadzikana munyika pamwe nekuwedzera ramusiano pakati pevapfumi nevarombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola kwemazuva matatu vasangana nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco. Vatungamiri vaviri ava vanonzi vataura nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzekutengeserana, dzekuchengetedzeka kwehutongo hwejekerere muAngola nemupasi rose, uyewo kukura kuri kuita ukama hweAngola neAmerica munyaya dzekuzvidzivirira. America iri kubatsira muchirongwa chenjanji cheLobito Corridor. Kushanya kwavaBiden kunonzi kwakanangana nekudzivirira kukura kwezvirongwa zveChina muAfrica. Muna Gunyana, China yakanyorerana chibvumirano neTanzania neZambia chekumutsiridza njanji yeTazara. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Chinhu chakanaka chaizvo kuti vaBiden varonge rwendo irworwo rwokuenda kuAngola kuti vando ratidza rutsigiro rwavo parairway project iri kuvakwa ikoko, pamwe chete norutsigiro rwavo kune zvakawanda zvinodiwa nenyika yeAngola neAfrica yose, zvakaita senyaya dzeutano, nyaya dzezvemamiriro okunze nenyaya dzezvemaenergy programs. Vakudopendera utongi hwavo, vaBiden vaona sokuti zvinhu zvakakodzera chaizvo.
Tiri kuona kuti rwendo ruri kunze ruri kunangana nekumisa kukura kweChina muAfrica. Munoona here paine zvichashanduka pamasimukiro kana makuriro angaita China muAfrica?
Zvinochinja zvinenge zviriko chaizvo. Zvekare rwendo rwavo muAngola, rwendo rwavo kuAfrica chitsidzo chekunyika dzokuAfrica dzose kuti hatikusiyii, tinenge tiinemi, musanyengerwa neChina. China haina zvainokupai zvamungada kudarika zvedu isusu. Saka ukama ihwohwo huchatochinja chaizvo. Tichitarisisa isu kuti kuna vamwe vakawandira dzimwe nyika dzichitarisa kuti tatichifunga kuti America yatikangamwa. Saka zvinochinja, zvinogona kuchinja, asi ngatisakanganwa kuti China ukama ushamwari nohusahwira kwayo kuAfrica hakuna kubvira nhasi. Hwakabvira kubva nguva dzehondo, hwatova nemidzi, asi zvisingarevi kuti hucharamba huchikura kudarika ukama hweAmerica nenyika dzeAfrica. Zvicharamba zvichingokukwidzana kuenda mberi uko, asi ndinoona sokuti hazvina zvazvinowanza zvakanganisa zvakanyanya kunze kwokuti Africa ikazvibata zvese nohungwaru nouchenjeri, zvinoita kuti upenyu hwavanhu hwemuAfrica huvandudzwe. Nokuti tinoziva kuti Africa yagara ine inoti non-aligned movement, iyai kuti inoti aiwa munhu wese ishamwari dzedu.
Tirikuona kuti America iri kushanda neAngola nedzimwe nyika mukuvaka Lobito Corridor. Panguva imwe chetewo China yakasainira nawo chibvumirano chekumutsiridza njanji yeTazara neZambia neTanzania. Makwikwika aya muzvinafundo masocha.
Makwikwi ende akusi kutanga zvekare zvinhu zvinotarisirwa nokuti anenge ari makwikwi okutsvaga shamwari kunyaya dzemari kuitira kuti nyika dzivandudze ufumi hwadzo. Saka makwikwi eChina neAmerica haana kutanga nhasi, zvekare haana kuipa.
Iyo America haisi yanga yanonokera here kupinda kwayo muAfrica nekuti inge ichidzivirira kukura kweChina uko?
Zvinogona kuonekwa senzira idzodzo, asi ngatiziveka kuti hazvidi president wenyika kuti ange achienda munyika somaAngola kana mune dzimwe nyika dzeAfrica kuti kushanda kweAmerica kunge kuchionekwa. Kuna maembassy anenge ari kwekuzoita vana vaBlinken vaya vaya secretary of state vanofamba kwesuku vanenge vachingoshandirawo hurumende. Saka nyangwe mutungamiriri weAmerica anga asingaendi kuAfrica, hazvirevi kuti America haina zvayanga ichiita.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemai anorarama neutachiwana weHIV reAfrican Positive Women's Coalition Zimbabwe, amai Tendai Westerhof, vanoti sangano ravo riri kubatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai panguva iyo nyika nepasi rose vari kucherechedza chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence icho chiri kucherechedzwa pari zvino. Amai Westerhof vanoti chirongwa ichi chiri kuitwa panguva iyo pakanga paine kucherechedzwa kwezuva rekuyeuchidzana pamwe nekudzidzisana pamusoro peHIV/AIDS rakaitwa nemusi wesvondo. Vanoti sangano ravo richange richipa ruremekedzo kumadzimai ari kurarama neutachiwana muchirongwa chichaitwa muguta reHarare svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Umazuva ano e16 days against all forms of violence on women and girls, isusu edu takatarisana ne World AIDS Day inova yakapembererwa pasirese musi wa 1 December muZimbabwe muno zvakaitirwa kwaRusape. Asi kurangarira zuva iri hakusati kwapera, pane maactivities akawanda ari kuitwa nemapato akasiyana-siyana vari kurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Zvirongwa zvipi zvamakatarisana nazvo sesangano rinomirira vanorarama nedenda reHIV?
Isusu sePan-African Positive Women's Coalition tiri kuzokorokotedza madzimai ese ari kurarama neutachiona weHIV, madzimai ese vanoshanda munharaunda nemacommunities kurwisana nestigma and discrimination nokudzidzisa vamwe nezvedenda reHIV and AIDS. Madzimai ese aya atiri kuzopemberera musi wemuvhuro, musi wa9 December muHarare, madzimai ari kurarama pachena, vakabuda pachena kuti tiri kurarama noutachiona weHIV.
Zvisungo zvamuri kushanda nazvo muzvirongwa zvamuri kuita ndezvei?
Muongororo yatakaita takaona kuti zvatiri kuita zviri kuenderana netsimu World AIDS Day yegore rino iyo inotarisa kodzero dzevanhu iri kupa zvisungo zvekuti kana tichirwisana nedenda reHIV tinofanira kufamba nenzira inotarisa kodzero dzevanhu vanorarama neHIV nevanhu vese zvavo kuti vawane mushonga, vawane kunotestwa nokubvisa kusemana yatinoti distigma and discrimination nokuwana zvimwe zvese zvingabatsira vanorarama neutachiona weHIV zvakafanana nemishonga nokubatsirawo avo vasina utachiona weHIV kuti vaone maservices anoita kuti vararame kwenguva yakareba vakadero. Saka isi tiri kupemberera madzimai atiri kuti maligions and heroines in the fight against HIV in Zimbabwe. Madzimai vari kurarama pachena, vanotaura, vanotozikamwa kuti vari kurarama neutachiona. Saka tiri kuzovapa nyembe dzavo.
Avanga wari mutungamiri wesangano re Pan African Positive Women's Coalition Zimbabwe, amai tendai Westerhof, vachitaura namavhala Simhlanganya wewe Studio 7 vari parunare muHarare. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanaiwe nevamwe. Vechidiki vakawanda vemuZimbabwe vanoti mhirizhonga yemuZimba iri kuitika munyika iri kukonzerwa zvakanyanya nekuoma kwezvinhu munyika pamwe nemakudzirwo anoitwa vana muupenyu hwavo izvo vanoti zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Apo pasiro seriri kucherechedza mazuva 16 ekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti 16 days of activism against gender-based violence, mumwe murume wechidiki wemuHarare vatafadzwa musandiranga vanoti vanhurume vasati vave kukwanisa kubuda pachena kana vachishungurudzwa muDzimba.
Mabaro atakaita vanhu chiruma atishe nyaya dzinoitika kati neDzimba dzedu nekuti paunonotaura unonoshorwa uyezve unoita kunge une weakness ukataura nyaya dzekuitika mumba mako kuti mukadzi wangu ari kundirova. Uyezve unova kufunga kuti varume vanondishora kana kuti wandiri kudzai achapotera nerweseri kuenda kumukadzi wangu. Saka vazhinji varume vanozongopedzisira vakuita masitiresi.
Mudzimai wechidiki anodzidza pachikoro cheMidlands State University muzvare Marble Jamu vanotiwo madzimai anokonzeresawo mhirizhonga dzemuDzimba asi hazviwanzotarisiswa.
Vanhurume vanoshungurudzwa asi ukada kuzoona kazhinji kushungurudzwa kwevanhurume ka kunenge kusina humbo semufananidzo wekuti vogona kutuka munhurume chakadaro chakadaro zvatuma kuti iye azondirova. Iye hapana humbo wekuratidza kuti ndamushungurudza asi pane humbo wekuti azondirova pamwe ziso razvimba.
Mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare muzvare Tsitsi Mashavave vanoti upfumi hwenyika hwavanoti hauna kumira zvakanaka ndihwo huri kukonzeresa kuti mhirizhonga inoitwa nevechidiki iwedzerewo.
And also the financial situation, stress, depression, people who want to put it some outlets are somewhere they are violent. Because of that depression and stress, they start taking drugs. But it's that violent behavior.
Banga guru repasi rose reWorld Bank rakabudisa gwaro gore rino muna kubvumbi rairatidza kuti madzimai anosvika zvikamu 30 nezvipfumbamwe nezviga zvina kubva muzana 39.4% akambosangana nemhirizhonga muupenyu hwavo kuchitiwo zvikamu 11 nezviga zvitanhatu kubva muzana 11.6% vasati vadarika makore 22 ekuberekwa vanonzi vakasangana nemhirizhonga ine chekuita nezvepabonde. Asi gurukota rezvenyaya dzemadzimai amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau svondo rapera pakuparurwa pamutemo kwechirongwa che 16 days of activism against gender-based violence kuti dambudziko remhirizhonga dzemuDzimba kunyanya muvanhurume vanosanganisira vechidiki riri kukura munyika.
We have also noted with concern a troubling increase in gender-based violence perpetuated by women against men.
Icho kwadi kuti madzimai anoshungurudzwa asi tiri kuonawo kuti huwandu hwevarume vari kushungurudzwa muDzimba nemadzimai hwakwirawo. Kurudziro yangu ndeyekuti mhirizhonga ipere zvisinei nekuti yakanangana nemunhukadzi kana kuti munhurume.
Wechidiki anoshanda nesangano reFemale Students Network Trust vanobet kuva mudiki vanoti madzimai nevasikana vanewo jana rekubata mukupedza mhirizhonga kunyanya inosangana nevanhurume.
Tsvagurudzo dziri kuitika varume vari kuonekwa kuti vari kunge vachishungurudzwawo. Saka sekutaurwa kwazvaitika kuvakadzi zvinofanira kungoitwa kuvarume. Naivo vanamai nevakadzi vachitaurawo nezvazvo vachitsigiranawo mukugara kwavo kuti varume vanofanira kunge vachitaura kana vachinge vashungurudzwa ende vanofanirawo kushungurudzwa.
Muongorori wenyaya dzevechidiki uye vari muridzi wekambani yenhau yepadande mutande yesports booth vanobet Bashi vanoti mapazi ehurumende kusanganisira anobata mapurisa anofanirwa kudzidziswawo kushanda nevanhu vanosangana nemhirizhonga mudzimba, kwete kuvaita zviseko zvenyika.
Saka dambudziko riripo hombe ringori pakuti kwatinono mangara ndiwo kune fira nyaya yacho yese, nokuti ndiwo kwaunowanika uchinyara nokuti unowanika uchisekwa, ndiwo kwaunowanika uchityawo zvekare kuti vanhu vanozvitarisa kuti ofuri yerume rizvishuwa rinoshungurudzwa nekamudzimai kechidiki.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, zvikuru hofisi inobata nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Mhemberero dze 16 days of activism against gender based violence dzinoitwa gore negore kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita pasi rose, riine donzo rekukusha shoko rekupedza mhirizhonga mudzimba nemunharaunda. Kunyange Zimbabwe iine dambudziko remhirizhonga dzemudzimba, inonzi iri nani kana ichienzaniswa nedzimwe nyika dzemudunhu reSADC dzinosanganisira South Africa, Democratic Republic of Congo neMozambique. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muPalestine vadzivisa nhasi kuti Fatah nechikwata cheHamas vave pedyo kuita chibvumirano cheurongwa hwekutungamirwa kweGaza mushure mehondo iri pakati peHamas neIsrael. Urongwa uhu huchaona Fatah, iyo iri kutonga chikamu chedunhu reWest Bank riri pasi peIsrael, neHamas iyo yatonga Gaza kubva muna 2007 dzichibatana mukudoma komiti yenyanzvi dzingangosvika kugumi neshanu dzisinei nezvematongerwo enyika kuti dzitungamire Gaza Strip. Vakuru vakuru vemuAmerica vaviri vaudza Voice of America kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakumbira imwe mari inoita mabhiriyoni makumi maviri nemana emadhora kudare reCongress yekutsigira Ukraine nekuwedzera zvombo zveAmerica zviri mudura mayo. Vamwe muRepublican Party vatotanga kushoropodza chikumbiro ichi. America yakazivisa nemuvhuro kuti yanga ichitumira rumwe rubatsiro rwechiuto kuUkraine hunokosha mamiriyoni manomwe nemakumi maviri nemashanu emadhora. European Union kuburikidza nebazi rayo reHumanitarian Aid Department yazivisa nhasi nezveurongwa hwayo hwekuwedzera rubatsiro rwayo nemari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvemadhora, kana kuti US$6.6 million, yekuti Zimbabwe irwisane nedambudziko renzara iyo inonzi yapfunya chisero munyika. Mari iyi ichashandiswa muzvirongwa zvekuwedzera nzira dzekurima dzakawandudzika dzinofambirana nekushanduka kwemamiriro ekunze, kana kuti Climate Smart Agriculture. Mugore rino, European Union yapa Zimbabwe mari inosvika 9.5 million euros yekutsigira zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekurima, kuchitiwo muna 2023 sangano iri rakapa rubatsiro rwemari inoita 8.5 million euros kuburikidza nerubatsiro rwechikafu kusanganisira kuvanhu vemumaguta nemadhorobha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zveupfumi vari mutevedzeri wasachigara webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, muzvari chenai mwoyo mutambasere kuti tinzwewo maonero avo.
Mari iri kubva kuEuropean Union inofanira kubatsiridza nyika yeZimbabwe kuti ikwanise kusangana nemachallenges akaita zviri kukonzeredzwa neclimate change. Tiri kuona gore rino rine rakapfuura kuti Zimbabwe yakange iri ichisangana nenguva yenzara nekuda kwekuti kwakusinganai nezvimwe zvaiitika zvinoenderana neweather.
Icho chibvumirano chavari kutaura cheSamoa Agreement icho chinoshanda sei?
Framework framework ye samo yakanangana ne mass more developing countries inenge ichita iyo kuti pavanenge vachibatsirika kubatsirwa kwavari kuita kuri kuita kuti vakwanise kusangana nema challenges akaita sana climate change nezvimwe zvakadaro zviri kunetsa pasi rese not just muZimbabwe.
Zimbabwe inochifanira kufamba negwara ripi kuti ipedzewo nzara muchirongwa ichi?
Nyika yakaita seZimbabwe ichinge yapiwa rubatsiro rwakaita seuru inge ine in my infrastructure inge ive nezvinhu zvinoita kuti mari iyi kana ichinge yatambirika inoenda ichinoshandiswa zvinooneka zvinonzwisisika kuti mari iyi takaiwana zveshuwa tabetsereka panyaya pane dzekurima tabetsereka panyaya yekuti vanhu havachaendi kunorara nenzara kuti haisi mari yekuti tingabva tatobvisa nzara nyika yese aiwa asi inofanira kuita mari yekudzivirira kuti zvinhu zvisaita wezanu zvazviriko zvino.
Izvo zvirongwa zvemhando iyi kumashure uku zvakabatsirawo kusvika papi munyika?
Tinoziva isusu kuti muna 2020 avo vanoita zveIMF vakatipayo anonzi maspecial drawing rights aifanira kubatsira zvakare nyika yeZimbabwe kusangana nemachallenges aikonzeredzwa necovid. Asi mari iyi kusvika nanhasi hatina chayakaita. Chatinoona kuti ichi chakaita kuti nyika yedu ive resilient ikwanise kukunda machallenges akaita seCovid, akaita seClimate change. So tarisiro inenge iripo ndeyekuti dai nyika yeZimbabwe yakwanisa kuisa mastructures anoita kuti kuve netransparency, kuva neaccountability, kusava neumori.
Ndingapedzisirawo ndichitsvaka chirungu chataurwa chestructured dialogue iyo. Ndo ipi? Inoshanda sei?
Nyaya yestructured dialogue yekutaura nezvenyaya yezvikwereti zvemuZimbabwe inyaya yekuti yataurwa kwenguva yakareba. Asi tinoziva isusu kuti vanenge vachitarisa nyaya idzi havangotarisiri kuti takungokubatsirai takungokupai mari. Vanenge vachida kuona nyaya dzematongerwo enyika yedu kunyanya nyaya dzemahuman rights, nyaya dzesarudzo. Asi kana zvinhu izvo zvisina kugadzirisika hapana zvakanyanya zvandinoona zvichibuda nyangwe mukutaura ruri kuita EU.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernors for UTC kuSalford kuBritain, Muzvare Chenai Moyo Mutambasere vari parunare kwakare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadimu koma, aiwa kuno kuri nani zvako, zvidimu ikoko nemabasa ari sei. Tokumbira mundibatsireiwo kuda kunyuwa pemiti yangu. Pemiti yangu iworking permit.
Pa studio 7 apo muise pa studio 7 apo aiwa unono kuipo ndiri kutaura ndiri kuna kuMozambique. Tinofara chaizvo ngenyaya dzemunotipa idzo nyaya dzechokwadi. Rambai muchiendera mberi nei kutaura nyaya dzechokwadi muchipota muchibatawo nyaya dzekuno kuMozambique kunoku because kunoku kunyaya zhinji hadzisi kubuda saka tinozotodzizwirawo kusaidi ikoko. Saka rambai muchitotaurawo nyaya dzekunoku ndopatinotodzizwirawo kana mukanga muchidzitaura zviya zviya izvi. Saka aiwa tinobonga hedu, tinobonga nebasa ramuri kuita.
Baba chinogurei pastudio 7 maswera sei makadi yenyu tinokutendai. Chandinongokumbirisa hangu ndechekuti vanhu vanosapota ZANUPF matikuwadza varume, mauraya nyika, maparadza nyika. Hongu mungadya yenyu muchiguta kwamunenge makamira makabvisa muri. Pati chokwadi chiripo ndechekuti muri kuuraya nyika muchinyengerera kuguta megamiri washoma. Pati muri kuuraya nyika mukuraya future iwana yemakora achatevera mangwana. Ndoda kukuudza ichokwadi, muri kusapota mbavha dzakatenderedza Emerson Mnangagwa, shoma maministers aya nemaMPs mamwari. Vanhu vari kubahavo upfumi hwenyika vachiluta vachishandisa Mnangagwa.
Rusei pastudio pamusha mukuru apo ndivachipambanga parastinbek apo. Ndoda kutaura maringe nebhora mukati momunyu neZimbabwe munyika yedu yetinogara. Bhora ukarega kubhadhara maplayer nyengo uchinyati ndine simba rakakura sei, nokuti simba raanoshandisa pakutamba ndiro rinoda kuti atanga atya. Saka ukanga achitamba ichinyuta nyengo timu ichinyazwi nemaplayer sei aingazoendi mberi. Munoona ana simba bhora ana platinum star ana nangisina naana manika diamond vechizotora mukombe inyaya yekubhadhara maplayer.
Muti shisiro wakuru rumende kanzuruishi noi malaisenza awe nakakwira sisingaiti vanoisa malaisenza akakwira kuti kana wagara watadzira kubhadhara vanouya vachinyepedzera kufara mashopu vachipuwa chovo muhomwe kunyange mvura yava yakakwira sisingaiti matadzira kubhadhara mvura vanonyepedzera kufara opuwa chovo muhomwe vachirarama nechioko muhomwe zvinhu zvavo zvakakwira
zvavai pastudio 7 nai tizivisireiwo minister of finance yavoro ivo gavhena acho kuti vataure vaanaunze vaadress nation vaudze vanhu kuti dhora ngarishande riri zariri because vanhu vakangoona chiburi vaakuriramba vakaona chiburi vaakuriramba torigadzirisei pi iri mari yedu vangoti mari ngaishande yakadaro kusvika yavona kuti aiwa iyipo haichaitiwo kwavarumvemve kwete kungoti mari ikaita chiburi vanhu voiramba
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri musakanganwa chirongwa chelive talk the connection na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kutarisa zvinofungwa nevechidiki pamusoro pebhajeti rakatorwa negurukota rezvemari muparamende svondo rapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina standikile muhlanga
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 3 kumpalakazi 2024 ngusithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje umqondisi wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele International Labour Organization umnumzana Gilbert Hangbo obesethekelela eZimbabwe ugqibe uhambo lwakhe lamhla ngokukhuthaza uhulumende ukuthi aqinise imali yeZik ukuze izisebenzi zithole iholo elithe xaxa.
Sambonisa ukuthi hayi tripartite negotiating forum seqalisa ukusebenza but yayenza ama baby steps. We wanted to run, we wanted to work much effectively.
Abahlali bemadolobheni bathi amagetsi awasagcitshwa mahlayana kwezinye indawo kunsukwana ezedluleyo njalo bathi bathemba uhulumende uyalulungisisa lolu daba.
Ngoba abantu sebedinwe ukuthi lamhlanje siyathengiswa ilanga elilandelayo kubuye kuguquke kubuyele esimeni esibi sizake sibukele ukuthi uhamba njani kungaba into enhle kakhulu
umongameli wemelika umnumzana Joe Biden yena ophakathi kokwethekelela kwele Angola uhlangane loso wabo walelo lizwe umnumzana Joe Lorenzo lamuhla bekhulumisana ngokuthi yene yokugoqela ubudlelwano bokuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Afrika lemelika kanye lezomvikela zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela umqondisi wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization i-ILO umnumzana Gilbert Hangbo obesethekelela eZimbabwe okwamalanga amabili ugqibe uhambo lwakhe lamuhla ngokukhuthaza uhulumende ukuthi aqinise imali yakuleli eZimbabwe Gold ukuze izisebenzi zithole iholo elithe xaxa umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba
ekhuluma ngemva komhlangano awenze lo mongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Wongpo uthe ukuze umnotho weZimbabwe uthuthuke kumele izisebenzi zithole iholo elingcono uthe ukusetshenziswa kwemali yakuleli eyeZimbabwe Gold iZik kulenyathelo elihle elingasiza nxa imali ilesindo hathi ukuqhubeka ilahlekelwa luhlonzi njengalokho okwenzakalayo izisebenzi zikhala ngokuthi iholo lazo liphansi kakhulu okubangela ukugugudeka kwemali yeZik yona esiwe isisindo ngesilinganiso samachumi amane lantathu ekhulwini 43% selokho yethulwa nguhulumende ngombimbitho lonyaka. Ngalokho umnumzana Wongpo uthe kumele uhulumende ayiqinise ukuze kusize izisebenzi zamakampani azimeleyo kanye lezikahulumende.
Need to continue making progress in stabilizing the ZIG.
Sifuna kuqiniswe iZIG ukuze libe lamandla lokuba amabhizinisi athole imali yakumanye amazwe okuvuselela ama-industry.
Uwongpo uqhubeke wathi kumele uhulumende anike amankampani imali kwamanye amazwe ukuze enelise ukuthenga imitshini yakulezi nsuku ezabangela ukukhiqizwa kwempahla ethengiswa kuleli khona. Athi kulakho ukuvuselela umnotho. Uthe emhlanganeni wakhe lomongameli baxoxe ngendaba eziningi ezigoqela ukuhlonishwa kwamalungelo ezisebenzi, ukuvuselelwa komnotho lokuba ilizwe lisebenzise imitshini yakulezi nsuku okuhambelana lamanye amazwe. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi eziphatheke emhlanganweni lo zigoqela eZimbabwe Congress of Trade Unions, Employers Confederation of Zimbabwe, lengcishi kwezomnotho. Unobhala weZCTU obekulomhlangano umnumzana Khuda Kwashe Munengiwa uthe batshele umnanga kwanye indubo ezibhekane lezisebenzi.
Le-businesses zalapha silungise ama-challenges lawo. Sambonisa ukuthi hayi i-tripartite negotiating forum seqalisa ukusebenza, but yayenza ama-baby steps. We wanted to work much effectively.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende kumele aze lendlela zokuvuselela imali yeZIG.
Kube le-stability kwi-economy yeZimbabwe, kumele sibe le-beneficiation yama-products anjengama-minerals yethu. So nxa kuyukuthi sisathengisa ama-raw materials ikakhulu agriculture lawo-mining, siyabe sirelaya kakhulu ngokwenzakala phandle.
Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Julai Moyo obesemhlanganweni lo uthe uhulumende uzimisele ukuvuselela imali yeZimbabwe.
Sikuzwile abakutshoyo, ukuze sisebenze kuhle kumnotho wethu esilawo wona osuzaphazamiswa yi-artificial intelligence.
Umnumzana Wongpo yena ofike eZimbabwe ngesonto ugqibe uhambo lwakhe wabuyela elizweni lakhe leTogo namuhla. eleZimbabwe yilo elizaphatha isikhundla somqondisi we-ILO kusukela ekuqaleni komnyaka ka-2025 ekugqitshweni komhlangano we-ILO conference oza kwenzelwa kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abahlali bemadolobheni yagoqela elakobulawayo lele Harare bathi amagetsi awasacitshwa mahlayana kwezinye indawo kunsukwana ezedluleyo, njalo bathi bathemba lokhu kuzaqhubeka ukwenzela ukuthi impilo zabo zibe ngcono. Amaphephandaba kahulumente athi inkampani ye-India ezolungisa izitishi ezisewa nge-thermal power station e-Jindal Steel and Power Company ibihlola lesi sitishi lamhla ilungiselela ukusungula umsebenzi ekuqaleni kwenyanga ezayo. Uhulumende izolo usungule ukwakhiwa kweziphala zokuhiqiza amagetsi akhangelelwe ukufika ku-720 megawatts, lesinye se-200 megawatts esesisebenzisa amandla elanga. Ekhuluma kulomkhosi lapho bekulomongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga lezinye iziphathamandla zikahulumende labosomabhizimusi, umgcinisihlalo wenkampani yeZesa Holdings umnumzana Sydney Gata uthe amagetsi asezatholakala elizweni ngoba esekhathele ukuthukwa ngabantu ngenxa yokusilela kwawo. Kambe kuzaqhubeka kunjalo yini? Izakhamizi zithola amagetsi. Sixoxe nomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Residents Trust, ukuze sizwe okwenzakala esigodlweni.
Siyathaba sibili umzamo owenziwa yiZesa, ngoba singathi ukusuka ngomgqibelo kuze kube lamhlanje amagetsi angcono sibili indawo eziningi eHarare, lanqanje lapho lalaphana angathi ayahamba, ngoba bese sithola amagetsi ama-hour angu-4 ngelanga kusebusuku, ebuya ebusuku ahambe kusesebusuku. So nxa sibona okusenzakale kunsuku ezine ezidlulileyo kuloo mahluko, singazi njalo umnumzana Gata ukuthi istatementi yakhe ayikhulumayo iliqiniso yini,
ngoba abantu sebedinwe ukuthi lamhlanje siyathenjiswa ilanga elilandelayo kubuye kuguquke kubuyele esimeni esibi. Sizake sibukele ukuthi kuhamba njani. Kungaba into enhle kakhulu ukuthi iChristmas siyidlale ugesi ekhona.
Ukuba khona kwamagesi kungabe sokulethe umahluko yini ukuthi abantu sebesenelisa ukuthi bawasebenzise kuhle lalabo abaqhuba amabhizinisi sebesebenza ngcono.
Ukuba khona kwamagesi kulethe ukujabula kuzakhamizi laba ababhizinisi. Ngoba singakhangela khathesi abantu sebelungiselela ikhisimusi kungaba ngabaweldayo okutsho ukuthi kuba khona kwamagesi kwenza ukuthi iproduction yabo yengezeleleke. Banelise ukulungisa izinto abangazithengisa bathole imali yokusebenzisa ngekhisimusi. Kuthi abamabhizinisi yiso isikhathi sokuthi bastoke labo abasebenzisa ugesi kakhulu abanamafriji, amadrinki. Sokusiza izakhamizi ezinye sizibuzileyo lapha nalaphayana. Kazikaqalisi ukustoka izinto emafrijini abo ngoba bathi kwesinye isikhathi sithenge sithi sithengile ngemva kwensuku ezine noma eziyisikhombisa ugesi ahambe amafriji ethu esegcwele izinto zibole. Bathe bona hayi sizake simo okweviki noma iviki enehafu sibone ukuthi liqiniso yini ukuthi sokulomehluko kugesi. Kodwa nxa kungala kunjalo kuza kutsho ukuthi kuzaletha ukujabula kwezabakwezamabhizinisi lezakhamizi ngoba ugesi uyadingeka sibili kubo bonke labo. Siyabonga.
Lo ngumnumzana Albert Masula isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Residence Trust esixoxelaye ekhona le esigodlweni. Siphinde njalo ke saxoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Yena otshele wona lo umsakazo wokuthi ngempela la koBulawayo amagesi awasacitshwa amahlayana njalo engacitsha ayaphenduka njalo emini ngama-2. Uhulumende weBrithani uthi inani lezizalwane zeZimbabwe ezithuthele e-United Kingdom ngomnyaka ka-2024 likhuphuke ngesilinganiso esedlula ithumi ekukhulwini, i-12.5%, lafika ku-36,000. Uthi ngomnyaka ka-2023 kulezi zalwane zakwele Zimbabwe eziyi-32,000 ezathuthela kulelo lizwe. IZimbabwe isiphakathi kwamazwe amahlanu alabantu abaningi abathuthela kwele Bilitane. Amanye amazwe akhokhelayo ngabalisa ele India, Nigeria, Pakistan leChina. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Kungaba lama possibilities amabili. Owokuqala yokuthi engxenye ilizwe laseBrithani lifuna izisebenzi eziningi, kodwa njengoba sebephume ku-EU kumbe ku-European Union sebedinga abantu emazweni okukhanya engane bayakwanisa ukuthi bakhulume isikhiwa, njalo amazwe anjengeZimbabwe asebenefitha. Kodwa okunye okungaba usobala yikuthi ilizwe laseZimbabwe kumbe umkhonomi waseZimbabwe awusenelisi ukuthi uqhatshe abantu abaningi. So abantu sebebaleka bedinga singathi impilakahle engcono emazweni anjengeBrithani.
Izizalwane eziningi ezeZimbabwe ese-United Kingdom zihlezi njani, njalo yiphi imisebenzi eqhutshwa ngabaningi abayenelisa ukuthi bangene kuleli lizwe ngomnyaka ka-2024?
Abaningi khanya njengani bangene ku-industry e-healthcare, kuba ngama-healthcare assistants, le misebenzi enjengaleyo. I-report yaseBrithani iveza sobala ukuthi abaningi babuye uzosebenza ku-healthcare industry.
Kuyaphazamisa kana inotho yeZimbabwe lokho?
Uzananzela ukuthi abaningi abaphuma eZimbabwe besiya khona ngale eBrithani ngabantu abafunde abanye ama skills. So i-economy yaseZimbabwe khanya njengani ilahlekelwa ngama skills amaningi. Abantu besiyozama ukuthi babe nempila kahle engcono ebilithani. So uyaphazamisa sifidi ilizwe ngoba uyaba le skills gap eningi kakhulu kumbe ethiwa yi-brain drain eyenzakala ngoba abantu abafunde ama skills yiwo abaphuma besiye emazweni.
Lowo ke ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecumula ezenotho esebenza lenhlanganiso ye Center for Disability Rights obesecingweni loThabo Kancube we Studio 7 esebilitani. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalithumi lasithupha 56 babhubhe ngemva kokuqhamuka kwengxabangxoza emdlalweni wenguqu eGini kulandela isinqumo sikanompembe esokunikeza omunye umdlali iphetshana elibomvu i-red card okubangele ukuthi abanye bejike amatshe njalo bevimbele iziphatha amandla ukuthi ziphume enkundleni yebhola. Lokhu kubikwa ngukhulumende walelo lizwe. Lanxa abamabandla aphikisayo besola amasotsha akhe ngalesi sehlakalo, kubika abezindaba abe-Reuters. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu ayisithupha 2600 babhubhe ngenyanga kamfumfu eSudan, kutsho inhlanganiso ye-Armed Conflict Location and Event Data Project, yona egcizelela ukuthi lokhu yikufa kwabantu abaningi ngenyanga eyodwa ekuqhubekeni kwempi kulelo lizwe osokubangele ukuthi iningi libalekele eChad lapho inhlanganiso eziphathisayo ezithi usizo luvele luyasilela. Abanye abasakhulayo bathi udlakela ezindlini lasemphakathini uhulumende athi luyanda endaweni eziningi zelizwe lubangelwa yikungami kuhle komnotho welizwe kanye langendlela abantwana abakhuliswa ngayo. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Ilizwe liphakathi kokuthakazelela amalanga okuqeda udlame ngobulili ezindlini lasemphakathini wona awaziwa ngesilungu ngokuthi yi-16 days of activism against gender-based violence. Abanye abasakhulayo bathi imithetho edinga ukuqeda udlame ngobulili kungani incindezela abesilisa isekele abesifazane. Osakhulayo uBongiwe Dube uthi kuyadingakala ukuthi umphakathi wamukele ukuba abesifazane labo balakho ukuhlukumeza abesilisa.
Kusadingeka ukuthi kube lokufundisana okukhona okwenza ukuthi abantu bazwisise ukuthi into le isingenziwa ngumuntu wesilisa njalo ingenziwa ngumuntu wesifazane. Ingaqaliswa ngumuntu wesifazane. Lokhu kuzanceda ukuthi nxa bekhona abesilisa abahlukumezwayo labo bazizwe bekhululekile ukuthi badinga usizo.
Owesifazana osakhulayo unkosikazi Thithi Mashabave weHarare uthi umumo wezomnotho elizweni yiwo imbangela yengxabano ezindlini zabontanga.
Abantu ba-stressed, some are suffering from depression, but because of our African culture, umfazi kuthiwa uqina njengomfazi, uqina njengendoda. But we don't really know that sometimes when it comes to mental issues, there's no ukuqina.
Ibhanga lamazwe omhlaba eleWorld Bank ngomabasa walonyaka lethula ugwalo phezu kophenyo lwalo olwaveza ukuthi abesifazane abafika phose esilinganiso esingamachumi amane ekhulwini 39.4% bake bahlangana lokuhlukunyezwa ngenxa yobulili babo, ukuthi abedlula ichumi lanye 11.6% badlwengulwa bengakedluli iminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mutswangwa wazise intatheli izindaba ngeviki edluleyo lapho esungula ukunanzwa kwamalanga okuqeda ukudlwengulwa alonyaka ukuba lanxa inani labomama abadlwengulwa ngabesilisa liphezulu liyaqansa inani labesifazane abahlasela abesilisa umumo owathi ufuze ulungiswe.
We have also noted with concern a troubling increase in gender-based violence perpetuated by women against men.
Nxa sikhuluma phezu kodaba lobudlwangudlwangu emakhaya, kukhanya labomama sebekuvangayela esabisayo elokuhlukuluza obaba.
Umqoqi Ncube, untanga ocubungula indaba zabasakhulayo njalo engumkhokheli wabatsha kunkonzo ye-Methodist Church in Zimbabwe, uthi kabancedwe ngolwazi abesilisa ukuze labo bephume egcekeni uma behlukuluzwa, okuzabangela ukuthi bethole uncedo olufaneleyo.
Abesilisa iningi bafela ngaphakathi besesaba ukuhlekwa, kodwa uzananzelela ukuthi labo bayatholakala behlukunyizwa.
Ukuthakazelelwa kwe 16 days of activism against gender-based violence kwenziwa minyaka yonke emazweni amaningi omhlaba kusukisela mhla ka 25 Lwezi kusiyafika u 10 Mpalakazi. Inhloso kuyikumemethekisa imfundiso emayelana lokuqeda ukuhlukunyezwa kwabantu ngenxa yobulili babo, ikakhulu ezindlini lasemphakathini. Lonyaka umkhosi omkhulu wokuthakazelela lawa malanga waqhutshelwa esikolo seMawabeni Primary School eUmzingwane esabelweni seMathebeleleni South, lapho uhulumende wathembisa khona ukusebenza lenhlanganiso ezizimiseleyo ukulwisana lodlame ngobulili. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimuTobias Mudzingwa.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden, yena ophakathi kokwethekelela kwele Angola, uhlangane losowabo walelo lizwe uMnumzana Joe Lourenco, lamuhla bekhulumisana ngokuchiyeneyo ukugoqela ubudlelwano bokuthengiselana phakathi kwamazwe aseAfrika leMelika kanye lezomvikela. Ababili laba bakhulumisane njalo ngohlelo lokwakha injanji yesitimela esuka kwele DRC isiya eZambia laseAngola, Elo Bicho Railway, okuluhlelo oluphathiswa njengemali ngokhulumende weMelika. Lolu luhambo lukamongameli Biden lwakuqala eAfrika engumongameli njalo luza ngesikhathi eselungiselela ukusuka esikhundleni ededela omutsha uMnumzana Donald Trump ngoZibandlela. Ekhuluma emhlanganweni wakhe lo Lorenzo, umongameli Biden uthe uyaziqhenya ngokuba ngumongameli wakuqala wakwele Melika ukwethekelela kwele Angola. Wengeze wathi ele Melika lizimisele ukusebenza lamazwe eAfrika liwaxhasa kunhlelo ezitshiyeneyo. Uthe njalo uzakhulumisana lomongameli Lorenzo ngodaba lombuso wentando kaZulu, wona athi uyazama ukugxilisa eAngola lanxa abanye besithi awukho umbuso okhululekileyo kulelo lizwe. Uhambo lukamongameli Biden luza ngesikhathi ele Melika liphakathi kokuncintisana lele China kanye lele Russia ekuzisondezeni emazweni aseAfrika. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolandela ezembusazwe weMelika uMnumzana Tim Muringai.
Ukuhamba kukaNomzana Biden esephetha khona umbusazo wakhe lapho eAmerica eAngola is very important. Into okade emele ayenze during his midterm ukubusa kwakhe lapha eAmerica. But ngiyabona ukuthi it's never too late to do anything eqakathekileyo. Masingakhangela i-geopolitics ezamazwe wonke, siyabona ukuthi i-Africa is the most important continent for the resources ezisebenziswa all over the world. Siyakwazi ukuthi i-DRC, le-South Africa, lamanye amazwe, i-Southern Africa, labo-Mali, lani, bala-minerals aqakathekileyo in the modern day life of abantu bonke. I-Africa ingantwa into emele iyenzakale is we need a leadership, a vision, lababonayo ukuthi abantu beAfrica siqhakathekile in terms of employment, minerals, lama resources amaningi. So yeah, ukuhamba kukamongameli Biden in Angola, lokhu yakhwa kwesporo esivela eDRC sisiya eAngola through Zambia is very, very important. Singabuyela noma 127 years ago, omunye ucolonialist owethwa nguCecil Rhodes wayefuna ukuyakha isporo esivela eCape Town sisiyabamba iCairo Zathwa ikake to Cairo konangale to open up infrastructure. So into esiyenzwa yamelika is important ngoba siyabona la ama China ayebuyile Africa to invest, but labo babona ukuthi many leadership zama countries in Africa are not taking into seriously into the future. So basebephonga ukuthatha nje ama minerals beyahambisa eChina. Ngoba bembukela a documentary the other day sitting there are three countries in the world that have the most gold and enye yangkhona hi China, but siyakwazi ukuthi I gold ithengiswa hi China ivela kuma countries anjenge Ghana, Zimbabwe, South Africa, lamanye ama African countries angakwanisiyo uku refine ama minerals anjenge gold.
Njengoba uMongameli Biden esesuka esihlalweni kungena uMongameli Donald Trump, ubona elemelika phansi kombuso kaTrump liqhubeka yini ngenhlelo zokuqinisa ubudlelwano balo lamazwe aseAfrika njengalokho kwenziwa nguBiden, kumbe sizabona puma kulezi nhlelo uMongameli Trump?
So ukuthi umnumzana Trump uzaqhubeka ngendaba yona le eku-investor in Africa, he has to ngoba akusela option in terms of ukudevelopa amanye amazwe. Siyabona ukuthi kulama distinction abakhuluma bathi first world, second world, le third world countries. Thina esivele Africa they call us third world countries, but hithi esilama minerals wonke that make the world go round. So Africa as a matter of fact is the first world country, but leadership yetu kumele ichinje umuma abalawo kathesi to make it what it's supposed to be, the giant of the world. So I ibona mina uNumzana Trump as a businessman ubona Africa as the next frontier eyoku investor loku developer ama resources akhona. Without those resources, the whole world does not move.
Lo umnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe zeMelika. Sixoxelaye eseOhio khonapha eMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu lina abalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 njengodabasazi bami ukuthi ngithi phaqaphaqa lisinikezana noma kushisa kuyavanda liyaneda indaba ziphuma zimnandi zinjalo ziza straight ukuthi nathi sima siphawula siphawule ngabo Joseph Chuma siphawule nangabo olithungi ncula umphathi wezezimali ngibabona bayasho nje abanye badawu umphathi wezezimali hhayi uyenze kahle hhayi ubhajekti hhayi uyenze kahle bawazi yini bona ukudla amabhega ngalawa namawodo abawazi akowahle kuyadliwa yizo izikhulu but lozabona besethi hhayi iqembu elibuzali lithini ibhajeti liyavumela nayo bangazi. So ezinye izinto nje zezanu nje zingafuni ukuthi zenza ngathi bonke abantu bezanu baledli ibhega abalidli abalazi abanye nje sebazifela bengalidli lidliwa yizo izikhulu senza ufawula ngayo uthuma yena uthini ma ukuthi uzwa abanye bakho bezithi mnango avumile ekhulu uthini yabo ngabanye bakhona bathi mnango bakuqhubeka sokuthi wafika thina mnango wakho thina sibadala onencane kwathi fika thina lokho esikhona lokho esihlele.
Salubonani basakazi kustudio 7 labalaleli nje kundawo zonke. Okhulumayo ke nguLenmore. Bantu bakithi ngicela lingisize lingidingise ubaba wami ongizalayo igama lakhe kuthiwa nguOps. UOps ke wathiya engizele kondolwane eplant. Singakwazi ukuthi uOps wayengumuntu ovelela ngapi, kodwa ke uOps wayengumuntu owayedriver imota yakolinde khona phana kondolwane. Wayedrive imoto ebomvu sukusela nje ngeminyaka yabo-90 something kusiya kubo-2000 khona lapho. Ngiyacela kakhulu abangabe bemazi bangisize ngimthole, kumbe abangabe bele number zakolinde kondolwane ngicela bangisize kakhulu. Ngiyacela kakhulu ngoba kunjenje lo mama laye sowachola senzele nginyedwa, so angisela mzala angisela bana. So ngiyacela kakhulu bantu bakithi lingisize ngimthole uOps. Inumber zami zithi +2 6 7 7 1 8 7 4 1 9 6 +2 6 7 7 1 8 7 4 1 9 6 Ngiyabonga.
Salibonani ku Studio 7, salibonani lonke. Ya lapha ngivumelana labantu becholotsho abathi izinduna mazingaphathi ukudaba lwegugu rawundi. Ba-right kakhulu abantu becholotsho, ngiyabasekela kakhulu. Nami ngikhona ngapha emathebhelezini South, ngiyabasekela kakhulu. Akukho ongasipholisa thina abantu besimbe emathebheleleni okwenzakalayo okwasehlela ngesikhathi segugu rawundi. Akulanto engasipholisa ngitsho lokukodwa, ngitsho lusori vele angeke asipholisa. Asitsheleni izinduna ukuthi ziyetshela umnanga kwalezane yakho ukuthi isizwe semandebeleni sithi sifuna indawo yaso yodwa, bazihlaleli bodwa lamanxeba abo. Yiyo isolution kuphela, abasinika indawo yethu sizihlalele lamanxeba ethu. Akula manxeba angapholiswa ngenye into, hhayi akukho.
Leyo-ke ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyona imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Life Talk namhlanje, i-The Connection oluphathelane lentsha, lapho esicubungula udaba loluhlu lokusetshenziswa kwemali eyabelwe ugatsha lukahulumende olubona ngabasakhulayo. Singakehlukane ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umqondisi wenhlanganiso yezisebenza emhlabeni jikelele e-ILO ugqibe umhlangano wakhe lamhlanje ehlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa emkhuthaza ngokuqinisa imali yeZiki. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.